vachionekana kana nevatori venhauna simuharare vamanyenyeni vati kushomeka kwemari yaipinda mukanzuru kwakadzorera shure mabasa ekanzuru yeHarare. Vamanyenyeni vakurudzira makanzuru ari kuzopinda muhofisi kuti vagadzirise nyaya yemihoro yevashandi iyo vati iri pamusoro zvakanyanya. Vamanyenyeni vati ivo vakakundikana kuita izvi vachiti vakuru vehurumende vaisavatsigira panyaya iyi.
Ini ndiri kuti kugara nekugara munyika munhu nekune dzimwe nyika mari mihoro yevashandi vekanzuru iri pakati pevashandi vehurumende vanowanzotambira inenge iri pasi mbijana nevekumakambani maprivate kampani vanowanzotambira inenge iri pamusoro mbijana. Saka pakati nepakati vanhu vanhu vange paine mihoro yevanhu vanoshandira mukanzuro kaita samabasa akaenzana. Ndopanoita dambudziko ratinga tiinaro rekuti pari zvino vashandi vekanzuru mari dzavo dzinokunda dzehurumende dzinokunda zvivari mumakambani maprivate sector kampani. Ndopano dambudziko ratinaro. Ngatiyananisei kuti manesi ndinesi, mupurisa ndimupurisa, mabharani ndimabharani, manaja ndimanaja, toona kuti pavanokwana ndepapi. Tichikakunda hedu vehurumende asi tiri pasi pavanhu vari muprivate sector guta rinosumuka nekuti mari yacho yatinenge taakuchengeta kuti tishandisire kurarama kweguta nekuvandwa kweguta inenge yaakuwanikwa.
Vamanyenyeni vatiwo kanzuro yakakundikana kugadzirisa migwagwa iyo isisina kumira zvakanaka. Vamanyenyeni vati zinara iyo inobata mitero yedzimota ikaenderera mberi nekushaisa makanzura mari zvichaita kuti makanzuro atsvagewo nzira yekuripisa vedzimotikari.
Guta harina kumira zvakanaka munyaya yemigwagwa. Tiri kuti vezinara mari dzavari kutambira ngavadziunze kwachiri kuti gadzira migwagwa. Zvavanga vasiri kuita makore anodarika masere apfuura. Vakasadaro makanzuro achati umanikidzwa kuti anga achihurawo mikana yekuripisa varidzi vemotikari kuti mari ipinde futi mukanzuro dzigadzirike.
Vamanyenyeni avo vasiri kukwikwidza musarudzo vatiwo guta reHarare rinodawo mamwe madhamu anouyisa mvura kuti dambudziko remvura rigadziriswe.
Nyaya yemvura tichiri kuti dai hurumende yatiwanira kumwe kunobva dzimwe mvura mumadhamu manyowani nekuti vana chiyero havachakwana uye mvura iri kuna machiyero imvura yakasviba iri kuna machiyero macho yakasviba zvekuti kana kuichenesa kwacho kuri kunetsa. Saka tiri kuda kuti hurumende ishande nekuti tiwane mamwe madhamu.
Mumwe mugari wemuHarare vagod knows homwe vati kunyange hazvo kanzuru yaikundikana kuita mabasa nemazvo varumbidza vamanyenyeni avo vavati vaikoshesa vagari sezvo vaishandisa madande mudande akadai seFacebook neTwitter kunzwa zvichemo zvevagari.
Vanga vari meya vanga vari vasina chekuwanza especially nyaya yesocial media vari munhu ainge ari open achitaura maissues vachipindura nevanhu. Ininiwo semunhu wanoitawo social media ndaichoinge nchionawo pamaissues edu sevechidiki vagari vemuno muHarare. Saka naizvozvo ndinoti ndiwo meya pamameyas ose atakawana muno muguta reHarare vange vari open kune vanhu vasingazvivanzi ende vachitaura zvinhu sezvazviri.
Asiwo vahomwe vati vamanyenyeni vaifanirwa kugadzirisa dambudziko remihoro yevashandi vekanzuru iyo vati iri pamusorosoro.
Chandinotinini chavakangota sekukundikana panyaya yemasalari evashandi kugadzirisa masalari kuti anga akanyanya ndo zvimwe zvinhu zvavakakundikana zvandinoona kuti dai vakangotiwo mari dzavanopa vashandi vavo pano paguta restofarari dziro dzaikwanisa kudzika nokuti impact up to now dzakatonyanya.
Mumwe mugari wemuHarare vaIan Mapura vativo kunyange hazvo kanzuro yanga isiri kuwana mari zhinji kuvagari vakakwanisawo kufambisa mamwe mabasa ekanzuru.
Vanhu vari kunetsikana kubhadhara mari yese nezvakawanda wanda asi ivo vakawanikwa vachiunzawo mamwe matrucks atakaonawo nedzimwewo motawo kukolekta dzekukolekta mabhini nezvakawanda wanda. Saka ndoona senge meya vakaita zvizhinji vakabatsira guta reHarare.
Vamapura vatiwo chakanyanyotadzwa nekanzuru yavamanyenyeni kuwanisa vagari mvura yakachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.